vakaramba vaudza Studio 7 kuti nyaurirano pakati pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevatungamiri vemapato anopikisa dzakanaka uye dzagara dzichiitwa pasi pepolitical actors dialogue kana kuti Pollard.
Hakuna mutungamiri wenyika, hakuna baba venyika zvinova ndizvo zvinoreva utungamiri vanoramba kutaura nechizvarwa chenyika yavanotungamira. Hazvimborina kana chimiro, naizvozvo vamunangagwa havana kumbozera, varamba kutaura navachamisa. Chakaitika ndechekuti vamunangagwa vakaronga mhindu nenzira dzekuti vataure navachamisa dzichibatanidzirana nevamwe vese vanoita zvematongerwo enyika.
Vatiwo
vachamisa vakati, aiwa ini handikwani paurongwa ihwohwo, ndotoda dare rangu ndoga, ndopataaita kupesana ipapo. Saka kana vachinge vangofunga kuti vauye mune vamwe, vapinde padare, pfungwa dziiswe pamwe chete, handioni paine dambudziko ipapo.
Nyaya yekuti sarudzo dzave pedyo yanziona vacharamba inogona kupa kuti nhaurirano dzinese kuita.
Nemamiriro aita kunze neurongwa huripo, tavapa padyo tsva nokuita sarudzo. Handioni zvinonyanya kubatsira zvazvo kuti vanhu vatange kuda kutenda kuda kucheva vakamanga nenhaurirano. Isu taatine makore mashanu ese, takangoita mashambi kongonya kutarisana kwevakarambana. Kutati chiite iko?
Asi panyaya yePollard, vachamisa vakagara vataura kuti kutungana kwembudzi. Nezuro vakatiwo kutaurana hazvireve kuti vanhu vanofanirwa kuwirirana.
Kutaurana kwakanaka, hapana chakashata, zvanza zvinogezana. Hakuna mutumbi unofamba usina makumbo, makumbo maviri. Haisi ZANU-PF chete, nesiwo CCC. Zvanza zviviri zvinovaka nyika, hachisi ZANU-PF chete, ne CCC. Saka mashoko ekuvakana, ekuumbana, ekusumudzirana akakosha. Ngatitaurirane, hazvina kuti kana unakataurana vanowirirana. Chero mukasawirirana munosvika pakuti honga hadzina kuwirirana, asi munoona kumwe chete.
Vachamisa vainge vachipindurawo mashoko aishe 14 Charumbira ekuvakurudzira kuti vaite nhaurirano navamunangagwa kuti nyika isafambe nedivi kunge gakandye. Mukuru wemedia sender vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaNSC Mudzengi vanoti mashoko avacharumbira mashoko ari kutaurwa nevanhu vakawanda munyika.
Zvakataurwa namambo vacharumbira inyaya yakati tekeshere muvanhu vazhinji veZimbabwe. Inogaro buda kunyange mumapepa nhau. Vanhu vemuZimbabwe tatambura nemamiriro akaita zvinhu kunyanya sei zvine chekuita noufumu hwenyika. Saka vanhu kana vachitarisa vanoona zvakamboitika kumashure uko panguva yeGNU yeGovernment of National Unity, zvinhu zvikaita sekuti zvavanani. Saka vanhu vari kutoona kuti chingatotibetsera inyaya yenhaurirano.
Izvo zvinotsigirwa nevanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya.
VaGeorge Charamba havasiwo mubati kana mhondoro kana custodian yenational agenda. Mukomana muduku. Chokwadi ndechekuti kana kuchitaurirwana munyika, kutaurirana nekuti tiri maZimbabwe kugadziridza nyika yedu. Nekuti kozvino kana vachitaurirana apa, chekutanga kutaurirana nezvekugadziridza maconditions anodiwa sarudzo inge iri jekerere mareform.
Mumwe asiri mugungano rePollard ari mutungamiri webato rinopikisa reLead muzvari Linda Masarira vanoti nhaurirano dzemuPollard dzinoitwa muchihwande nekudaro dzinogona kunyatsoziva zvakwanisa kuitwa.
Dambudziko riripo nderekuti bazi rePollard harina bazi rinotaura nezvenhau dzavanenge vachiita rakasimba. Saka saizvozvo inisa mutungamiriri weLabour Economists and African Democrats handikwanise kupakura zvizere kuti Pollard yakakwanisa here kuzadzikisa donzvo raro kana kuti arina, nekuti ivo zvaanoita hazviko kunze kwenyika kuti vanhu vazive kuti Pollard rakabata basa iri rikazadzikisa izvi. Zvakakosha kuti Pollard imbobudawo pachena kana kunoitawo press conference vachiudzawo zvizvarwa zvemuno muZimbabwe kuti kubva kwatakavambwa takakwanisa kuzadzikisa zvakati nezvakati nezvakati.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vasimba kuchera vanoti nhaurirano dzakanaka sezvo dzichidzikamisa mari uye zvinokwezva vanoda kusima mari munyika.
Ndingati inini chikuru chinoitwa nematalks kuita stabilize currency yedu takanangana nedzimwe mari dzekunze kwenyika, uye kunoita kuti vanoda kusima mari dzavo munyika muno vange vachikwanisa kusima mari dzavo vaine chivimbo uye nekugutsikana kuti hapana zvinozoitika kumari yavo.
Zimbabwe yave nemakore ichingoita sarudzo nemutauro nekudeuka kweropa zvinonzi nevamwe zvava kupa kuti nyika iite seyakageza negoka munyama. Sarudzo dzegore rino dziri kutarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.